Vachitaura pakuparurwa kwenhaurirano idzi uko kwaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi, mumiriri weSouth Africa muZimbabwe vamupakama mbete vakurudzira kuti nhaurirano pakati pavaMnangagwa nevemapato anopikisa dzitungamirirwe namutongi Gava anobva kunze kwenyika.
For credibility, the leadership of Zimbabwe wishes to consider a facilitator from outside Zimbabwe.
Kuti zvigamuchirike, utungamiriri weZimbabwe unofanira kuona kuti paita mutongi Gava wekunze, uye isu takatozvipira kuti tikupei mazita evanhu ava vari muAfrica. Panguva ino tiri kuda kukurudzira vatungamiri vasiri munhaurirano kuti vapinde munhaurirano.
Kurudziro yeSouth Africa iyi inouya panguva iyo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachiti vari kuda nhaurirano navamunangagwa, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kuve nhaurirano dzinotungamirirwa nemunhu anove mutungamiriri weimwe nyika kana munhu akambotungamira imwe nyika. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti nhaurirano dzaparurwa navamunangagwa hadzina zvadzinobatsira nadzo nyika, vachiti gakava riri munyika riri pakati pavamunangagwa navachamisa. Vamafume vati hazvibatsire kuti vamunangagwa vaite nhaurirano nevemapato madiki, vachiti hapana chinofamba munyika kana gakava rezvakabuda musarudzo risina kugadziriswa.
Nyaya dzese dzinhaurirano dzine anofambira, dzine munyai kana muzukuru anenge achikwanisa kuona mativi ese. Zviri kuitwa ava navamunangagwa pari zvino kutungana kwembudzi, nokuti hakuna kwazvinosvika kuti munhu ataure ari ega. Hakuna hurukuro dzakambotangwa dzichifamba dzakadaro, hakuna hurukuro dzakambofamba dzakadaro dzichinge dzikabudirira, hadzibudiriri. Zvino hatizivi kuti vamunangagwa varikuda kuramba vachiita izvi kusvika vanhu vodya makudo here nenhamo, nekuti nhamo iri muno muZimbabwe haichisina kumira zvakanaka. Vanhu havachisina rugare. Vachamisa vakataura ivo kuti varipo kuuya pahurukuro inenge ine munhu anenge achibvawo kune dzimwe nyika anokwanisa kuti vayananise, vataurirane, vazobuda nechibvumirano chinoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vawane mabasa, vawane kudya, vaite mbovha dzerugare.
Kunyange hazvo vamunangagwa vasina kudoma zita ravachamisa pakuparura kwavaita nhaurirano idzi, vakurudzira vemapato ose ari munyika kuti vapinde munhaurirano idzi, vachiti chinangwa ndechekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Let us welcome to the big tent of unity, this tent of death.
Ngatiuye tese kutende yekubatana tiite chinhu chimwe chete. Ngatiuye tese kutende tiparidzire rudo, tiparidzire runyararo, tichiumba nyika yedu, kuitira varipo izvozvi pamwe nevemazera achatevera.
Mutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe avava pamashoko ekupendera pakuparurwa kwenhaurirano idzi, vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vachamisa vabatane nevamwe munhaurirano idzi.
Nyaya haisi yedu yemalinders, ndiye maZimbabweans yese. Tinoda kuti tiuye pamwe chete sevatungamiri, tikurukure kuitira kuti tiwane nzira dzekuti vanhu vewane bundusu munyika iyoyi. Saka isusu tinoda kuti munhu wese ngaauye tibatisane ndima iyi kuitira kuti nyika yedu ienderere mberi, vanhu vewane upenyu hwakanaka, vewane chikafu, wane mabasa, vewane zvese zvavanosuvira. Saka tinoda kuti munhu wese auye tibatisane nzima.
Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzatataura nadzo parunhare dzati zvakakosha kuti vamunangagwa vazvininipise, vaite nhaurirano navachamisa, vachiti nhaurirano dzavari kuita nevemapato madiki avari kuwirirana nawo hadzina chadzichaburitsa chinokwanisa kuburitsa nyika kubva mumadhaka mairi. Nyanzvi idzi dzati Oxford ounganidza vemapato madiki ava kutambiswa kwemari yenyika kuri kuitwa navamunangagwa, asi vemapato madiki ava avo vanga vari pamusangano uyu vati zvakakosha kuti mapato anopikisa apinde munhaurirano idzi, vachiti ndiwo mukana wekugadzirisa nyaya dzose dzinobata nyaya dzesarudzo pachine nguva. Izvi zvatsinirwawo navaWillard Mugadza, vanotungamira bato reBethel Christian Party, avo vaudzawo musangano uyu kuti nhaurirano idzi dzinofanira kutarisawo matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika, zvikuru sei vechidiki.
Nokuti hativamwe tiri vadiki forever. Saka tinoda kugadza nharomo zvigaro chengetedzani pasi paikonoma imboreruka izvishoma zvishoma tikwatise. Saka tirikutisusua nechekumana maidea vari kuti iwo pane maishuzi eprocurement kupiwa kwemagavenment tender. Tunoda kuti vomungotiumba chikamu kana mukati kune tender $100 moti $40 ngaipiwe kune vechidiki makambani momanikidzwa nemutemo. So
pamapato ose gumi nemanomwe asaina chibvumirano chemashandiro avachaita munharurano idzi. Panga panewo mubatanidzwa wepeople's rainbow coalition unotungamirirwa naamai Joyce Mujuru, wanga wakamirirwa naamai Lucia Mativenga. Patavabvunza kuti sei amai Mujuru vasina kuuya pachiitiko ichi, amai Mativenga vati havazivi.
Isu takamirira bato, atimiriri munhu, takamirira institution ndiyo yatakamirira pano.
Saka kureva kuti amai Mujuru havasi kuuya here, havachapinderi munhaurano?
Handisati ndataura navo izvozvo.
Zvichakadai, vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kunanganisa mitemo yose nebumbiro remitemo yenyika, uye serwiyo rwavanogara vachiimba vakurudzira nyika dzekumavirira kuti dzibvise zvirango zvavakatemerwa ivo nevamwe vavo vari muzano PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.